Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro zvita 10/2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa nyika zvakare kuti zvakabuda muongororo yavakalema muhlande zvekupfurwa kwevanhu vatanhatu muHarare nemauto zvichaziviswa kuruzhinji.
Vanhasi tawanika tichiungana semadzimai nevasikana vabva munzvimbo dzakasiyana siyana dzemuno muHarare.
Imwe mhuri ine mwanasikana akapondwa kugweru yobatana nemamwe masangano kucherechedza mazuva 16 ekumisa mhirizhonga mudzimba. Nyaya iri kupomerwa mutevedzeri wasachigaro MDC vatendai biti yekutyora mutemo wesarudzo yatanga kunzwikwa nedare remajor street muHarare nhasi vabiti vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutezeri wasachigaro weMDC vatendai biti vatanga kutongwa nhasi nemhosva yavari kupomerwa yekuzivisa zvavanoti ndizvo zvakabuda musarudzo zvinonzi zviri kunze kwemutemo vachiti maoko avo akachena. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Pavapirwa mhosva yavari kupomerwa pakutanga kutongwa kwenyaya yavo, vabiti vati maoko avo akachena semukaka. Rimwe remagweta avabiti, amai Beatrice Mutetwa, vati vabiti havafaniri kutombotongwa vachiti vakaunzwa kumatare zvisiri pamutemo, nokudaro mhosva yavari kupomerwa inofanirwa kuraswa. Izvi zvatsinirwa nerimwe remagweta avabiti vaAlec Muchade Hama.
Saka varamba mhosva dzacho dzese mbiri. Imwe ndeyekuti izvo vakati bato ravo reMDC Alliance rahwina. Ichipiri yacho ichinzi wakati president weMDC Alliance vachamisa vahwina. Saka ndoo nyaya dzacho mbiri.
Vamuchade Hama vatiwo vabiti vari kupomerwa mhosva imwe chete kaviri vachiti zvakaitwa nehurumende izvi zvinoratidza kushungurudza vabiti.
Pavari kuti inyaya mbiri, inyaya imwe chete, nokuti vangozvitaura kamwe chete kuti vanga vawana ivo mapepa anotaridza kuti bato ravo ranga rahwina and president weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndo vanga vachazoita president weZimbabwe. Saka tikati nyaya muri kutarisa inyaya imwe chete yekuti MDC naprezident wayo yahwina. Tikazotiwo zvakare mhosva yacho yekuti adaidzira kana kuti ashambadza zvabuda musarudzo haisi kubuda pachina mumapepa ari ku pomerwa vabiti navamuchuchesi. Tikazotiwo zvakare koi munogoti vabiti vakanyepa sei, chitipai hombowo hwemaV11 fomu enyu nemaV23 nezvaikandwa pakombiyuta yezeki inova iri sevhu, tione kuti zvakataura vabiti hazvisizvo zvechokwadi.
Vamuchade Hama vatiwo vafara nekubvumidzwa kwaitwa nedare kuti vatori venhau vatepfenyure zvanga zvichiitika panguva yanga ichinzwikwa nyaya yavabiti zvichitevera chikumbiro chavasvitsa semagweta.
Saka mutongi vazobvumirana nesu kuti kune vavo vatori venhau vanotora nhau zviri pamutemo vakaitwa accredited ngavaite live streaming asi vasingakanganisi mafambiro anoita nyaya yemudare.
Mumwe wevatori venhau vanga vachitevera nyaya iyi mudare uye achishandira kambani yeSly Media vaRobert Tafumanei vati itarisiro yavo yekuti vatori venhau vabvumidzwe kutepfenyura kana kutora mifananidzo pose panonzwika nyaya dzakadai.
Inyaya yatinogamuchira nemaoko maviri uyezve tichiti ndokwataa kuenda isu neteknoloji yavako. Uyezve tiri kuti danho iryeri ngaricireka kungoitirwa vabiti chete, ngarichiitwa nyaya dzese dziri kumatare edzimhosva. Vanhu vachiona kuti zvechokwadi judiciary yemuno munyika iri kubata basa nemazvo.
Vabiti vakatarisirwa kudzoka mudare mangwana, apo magweta ehurumende akatarisirwa kupa mhinduro pachikumbiro chasvitswa kudare nemagweta avabiti chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe. Pakaitwa sarudzo dzemuna Chikunguru, vabiti vanonzi vakazivisa kuti mapepa avainawo airatidza kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndiwo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazoti vaEmerson Mnangagwa ndiwo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zvakazotsinirwawo nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. Kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatura mutongo waro panyaya iyi, vaChamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti vakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Nyaya yavabiti iri kuteverwa nevakawanda pasi rose kusanganisira kubva kuAmerica iyo yakabuda pachena nemusi wechina kumusangano wakaitwa kudare repamusoro reSenate kuti inoona sekunge vabiti vari kungoshungurudzwa semunhu anopikisa hurumende, asi hurumende yakati haiudzwe zvekuita neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya dzanga dziri kumatare, vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Samuel Undenge vanzi nedare havana mhosva yavakapara panyaya vanga vachipomerwa yekuti vakaita zveuori pakupa basa muzvina bhizimisi vaWikney Uchivayo kuti vagadzire gwenya remagetsi ezuva kuGwanda. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare zvekare, vaimbova gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupamandiwanzira vanzi vadzoke kudare nemusi wa18 zvita sezvo vati vachuchisi vakanonoka kuvapa mapepa. VaMandiwanzira vari kupomerwawo mhosva yeuori. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi uye zvaturwawo nebazi rezvekuburiswa kwemashoko, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti zvakabuda mukomishen yavakalema Mohlante iri kuongorora kupfuurwa kwevanhu vairatidzira muHarare vatanhatu vavo vakafa vachifungidzirwa kuti vakaurayiwa nemauto zvichaziviswa kuruzhinji. Izvi zvinotevera mashoko emutauriri wavo vaGeorge Charamba avo vainge vamboti zvainge zviri kuna vaMnangagwa kuburitsa kana kusaburitsa gwaro iri. VaMnangagwa vanga vachitaura nevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare vachivakurudzirawo kuti vaone kuti vakurudzira nyaya dzekutengeserana neZimbabwe kunyika dzavari. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zvakanaka hazvo, dambudziko rimwe ravapo nderekuti tikazoitibva zvimwe zvinofanira kutongoitwa toti tozvakanakisa tozvigamuchira sezvinhu zvatapiwa zvatanga tisingafaniri kuwana. Iyi ripoti yanga ichifanira kutobuda, nokuti chetiri kutarisira ndechekuti mari dzemataxpayers dzakatoshandiswa kuita komisheni iya. Saka kana komisheni ichiitwa inofanirawo kubudisavo kuruzhinji kuti zvakabuda mairi ndezvizvi. Saka izvo zvunhu zvinganzi zvanga zviri expected, hatingati chinhu chatova chisionekwe kuti tapiwa, zvinhu zvakatotarisirwa. Saka hatingati totonyanya kuzvipepedza, zvinhu zvanga zvichitarisirwa vaita zvinotarisirwa.
Munoona seiwo danho ravo rekuti vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vabatsirewo mukuunza budiriro kana kudyidzana nekutengeserana kweZimbabwe nenyika dzavanenge vagere?
Izvo zvinotarisirwa, zvinhu zvakakosha. Mashoko iwawo mashoko akanaka, mashoko anga achingotaurwa, asika kuti mashoko iwawo anatosvika onzwisisika otambirika, naivo vacho vanouya vemabhizimisi anofanira kuperekedzwa nezviito zvinoenderana nokukwezva vanhu kuti vakunze mari dzavo munhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Muri yamushakabvu Lucy Dube gwetara irwira kodzero dzevanhu nasi yabatana nevamwe vanhu muguta regweru vachifora mugwagwa semucherechedzo wekuremekedza mufi pazuva rekupedzisira rekucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Muzvare Lucy anonzi akapondwa nemukomana wake pakunopera kwemwedzi wambudzi mushure mekunetsana. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Bachitaura neStudio 7 pakufora kwaitwa nevemamwe masangano akasiyana siyana mugweru nhasi, amai Elizabeth Dube vanoya amai vemushakabvu Lucy vati vachiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwakaita mwana wavo pakunopera kwemwedzi wapfuura, vachiti havana kumbofunga kuti upenyu hwake hwaizoguma nenzira inorwadza kudaro. Amai Dube vatiwo rufu rwemwanasikana wavo runofanirwa kuve dzidziso kune vanhukadzi vakawanda kuti vataure kana vachishungurudzwa murudo kana muwanano.
Munangari naikara chifara ina ndina kuzva kuti nerimwe songa sangana nedambudziko rori, asi chandinoda kurudzira ndinoda kuti munhu akaita izvi atongerwe mutemo unokodzerana naizvozvo. Sekunzwa kwatinongonzwa tinongonzwa kuti isanda house arrest iye mwana wangu akatofa, angadai akatofarirwa. Ndochishuo chedu ichocho kuti tinoda kuona achitongwa achipiwa mutongo unoenderana naye, zvichidzidzisawo mamwe madzimai kuti kana muchiona uchishungurudzwa unofanira kuti utaure. Asi ini handina kuzvitarisira pamwana wangu kuti ndakamboona kuti mwana wangu ani zviri kuitika paari, hana nguyo anditaurira izvozvo.
Vaofias Marunga vanoi baba munini vemufi vati vari kurwadziwa nenyaya yekuti Tashinga Musonza uyo anonzi ndiye akarova Lucy kusvika afa haazi mujeri uye hapana zvavari kuziva semhuri pakuti achamiswa pamberi pedare rini. Musonza akasungwa mushure mekunzi ndiye aiva auraya Lucy uyo wainzi aidanana naye, asi akabritswa muusungwa mushure memazuva 3 sezvo zvainzi aive agarisa mumaoko emapurisa kupfurikidza nguva inotenderwa pamutemo, achinzi aizomiswa pamberi pedare kana mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi zvizere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti Musonza aripi pari zvino, asi vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ari mumaoko emauto ekubasa kwake kuThornhill Air Base uko anoshanda. Badesderias Dube vanoi hanzvadzi yemushakabvu vati vavazi kufara nenyaya yekuti Musonza asati amiswa pamberi pedare, vachitiwo zvichavatorera nguva semhuri kuti kurwadziwa kwavari kuita kupore.
Munhu haufane kuisa roko rako pane mukadzi nyange zvaita sei, kana zvanetsa unofamba woenda. Yeah, you can go and look for another partner somewhere. Violence which leads to death like this in Rwanda.
Sachigara we Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata vati sesangano vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwaDube uye vachaedza nepose pavanogona napo kuti nyaya yekupondwa kwaLucy itongwe sezvinokodzera.
Hapana mhosva chero waitei inoita kuti munhu adeserve kuti atorerwa upenyu hwake.
Nhasi ndiro zuva rekupedzisira pamazuva ekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day. Gore rino nderechimakumi manomwe zuva iri richicherechedzwa sezvo rakatarwa muna 1950 nesangano reUnited Nations. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu aungana muHarare achirangarira zuva iri. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mhemberero idzi dzatungamirwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Peace Project uye vauya vanga vakapfeka mbatya nhema vachiti vari kurangarira vakapambwa vasati vawanikwa vakaita semurwiri wekodzero dzevanhu, vaitaidza mara vapo chizuze nevamwewo. vachitaura ne Studio 7 mushure memhemberero idzi mukuru weZPP uyezve vari mumwe wavakambopambwa mugore ra 2008 muzvare Justina Mukoko vati zuva ranhasi rinovasuwisa zvikuru sezvo kupambwa chiri chinhu chakaoma.
Zuva iri izuva rinosuwisa zvakanyanya. Nekuti kana waita zvekupambwa uchitorwa nechisimba ugoenda unoshungurudzwa chinhu chakaoma, hauzive kuti mhuri yako yakachengetedzeka zvakaita sei, uyezve hausi kuziva kuti uchaurayiwa here, unobuda uri mupenyu here.
Muzvare Mukoko vati mashoko avo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndeyekuti vasatendera kupambwa kwevanhu munyika, vachiti zvinhu zvakadai hazviitwi nenyika dzakabudirira.
Inini ndine mashoko mashoma kuna vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Pakatorwa Itai Dzamara muna 2015 vakapindura ivo mudare reparamendi vakati ivo it's barbaric. Ndichizvisvitsa pavari ndichitaura neruremekedzo rukuru ndinovati dai vadzokera kumashoko avakataura.
Umwe wakapambwa muna 2008 angoda kuzivikanwa nekuti Pascal atsi akafunga zvakaitika kwaari zvinomushungurudza zvakanyanyisa. Pascal audza Studio 7 kuti chikumbiro chake kuhurumende ndechekuti mapurisa asati asunga vanhu atange aferefeta oona kuti pane mhosva here.
Mutemo unongofanirwa kuitwa sezvauri, sezvakaita pandere maybe nevamwe vakawanda mhosva yaitaurwa. I think everyone will try to investigate what is.
Umwezve akapambwa vaFidelis Chiramba vati vanga vari kufara sezvo vachiri vapenyu. VaChiramba avo vakazopedzisira vaiswa mujeri vanoti vakatozobatwa chirwere cheBP nekuda kwekushungurudzwa.
Nhasi ndiri kufara ndikuteuka kuti ndiri mupenyu hangu. Zvatosiyana nezvandakaona nguva yandakanga ndaiswa muchitubisi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati zvinosuwisa kuti munyaya dzekupambwa hurumende iri kuwanikwa ine maoko akasviba.
Nekuti kana tiri kutaura nyaya dzevanhu vari kutorwa zvisina tsarukano, kazhinji kacho maoko ari kunongedzwa kuhurumende kuti imi ndini muri kukonzeresa izvo. Saka hurumende haizodi kumhanyisa mutemo unozosunga hurumende yacho pachezvayo.
Vakambopangwa ava nevanorwira kodzero vakurudzira hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rino chinorambidza nyaya yekupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu kana kuti Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachitaurawo pane chimwe chiitiko muHarare nhasi, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati hurumende yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevanhu uye kuremekedza zvibvumirano zvenyika dzepasi rose zvekuremekedza kodzero dzevanhu. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abatawo muzvare Otilia Chinyane vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCats kweSisterhood kuti tinzwewo zvavanga vachiita.
Zuva ranhasi tawanika tichiungana semadzimai nevasikana vabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuno muHarare. Vakadzi vabuda muwandu hwavo tichitakanangana nezuva reInternational Human Rights Day. Tinoshuva semadzimai emuZimbabwe zvakwana kushungurudzwa kwatiri kuita kwanyanya munzira, tichinyengetarisana nekumarengi kunokwirwa nemabhazi kekuti madzimai mazhinji vamwe vari kuwanika vachibirwa, vamwe vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana-siyana. Donzo redu ranhasi ranga riri rekuti zoni tiri kuda kuti sekutaura kuri kuita mutemo weZimbabwe kuti madzimai anofanira kunge akachengetedzeka. Tanga chiti nhasiwo tinoda kuti mapurisa edu anga achipindura kuti tinge tichitakachengetedzeka mukufamba kwatiri kuita.
Matambirwa sei pane zvamanga muri kuita izvi, uyezve munoona zvichibatsira here? Tichiona kuti zvinoitwa gore negore asi hationi mutsauko.
Tasarira muzuva ranhasi ndekuti ndechekuti pane mukuru wemapurisa anga achisvika panzvimbo pedu and anga achifarira zvatanga achitaura, uye anga achiitawo chitsidzo chekuti iye semupurisa achange achifambirana nezvikumbiro zvataita zvekuti iye semapurisa anga achichengetedza kwekodzero dzemadzimai. Saka izvozvo zvanga zvichitifadza kunyange zvazvo vamwe vacho nave mahwindi atanga takanyanya nangana nawo vanga vachiedza kujustify hunhu hwavo but tichange tichikuti isusu vatinzwa ende tichikufungidzira kuti zvoni sezvo mapurisa ati achange achifamba nesu zvichange zvichiunza shanduko chekutanga chikumbiro chatanga tinacho chatanga tichisvitsa kugender commission yedu chatavapa kuti vazotisvitsira kumapurisa tanga chete zvoni kunzvimbo dzatinotiwo mahotspots dzakasiyana-siyana dzekuti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzinge dzichibuda dzakafanana nemarenki ari muMarare ana Copacabana ana Showground kunge kuti each rank inge ine police post inenge iripo inenge kamirira kuti panoshungurudzwa mudzimai vanokwanisa kunge vachibatsira kuti zviitike ende chikumbiro ichi chatanti nacho tanchiti tiati mapolice posts anga achiitwa izvezvi nekuti mhirizhonga idzi dzikuramba dzichiitika.
Muzvare Otilia Chinyane vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSister Catswehood vange vachitaura parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti gadziriro dzemusangano waro wepagore dzave padanho repamusoro-soro uye semazuva ose riri kutanga kuita musangano muHarare risati raenda kuUmzingwane High School esigodhini kumatebeleland. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana.
Gadziriro iri kufamba zvakanaka. Mangwana tinenge tiine musangano wepolitburo tarisa gadziriro dzose kuna dzakamira sei tobva tatevera nomusi wechitatu tichizoita musangano wecentral committee vanhu vofamba nomusi wechina musangano wotanga nomusi wefriday saa ndingati gadziriro dzese dziri kufamba zvakanaka. Maprovince vakatosangana paweekend apa vakatopa shuviro dzavo maresolutions avanoda kuti anopasiswa conference ese maprovince omuzimbabwe maZANU-PF structures maprovince vakatotudza zvavari kuda. Saka ndingati zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka.
Musangano uyu unotarisirwa kupera rini?
Uchatanga nomusi wechishanu uchizopera nomusi wemugovera manheru.
Muri kutarisirawo vanhu vangani?
Tinotarisira about 5,000 people vachauya kubva kumastructures yedu. Padistrict rega rega romusangano panouya munhu mumwe chete. Then maprovincial structures ese anouya nedzimwe nhengo dzose dzavakuru kubva ku National Consultative Assembly ne Central Committee. Saka iwa vanhu vanouya kukonferensi yedu.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union yawedzera zvakare zvirango zvayakatemera vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeDRC vaEmmanuel Ramazani Shadary nevamwe vavo gumi nevatatu. Izvi zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti kunetsana pakati pemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila neEU kuenderere mberi sezvo DRC isiri kufara nezvirango izvi. Mutungamiri wehurumende yeBritain, amai Theresa May, vambomisa kuvhotwa kwange kuchitarisirwa mudare reparamende yenyika iyi reHouse of Commons panyaya yechibvumirano chekubuda mubatanidzwa weEuropean Union. Vanhu vakawanda munyika iyi havasi kufara nechibvumirano ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti panguva ino apo mvura iri kunaya veruzhinji vanofanira kungwarira kuti vasarumwe nenyoka dzinogona kuvauraya. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Imwe yenyanzvi idzi Dr Josephat Chiripanyanga avo vanoshandira pachinoimo Medical Center vanoti veruzhinji vanofanirwa kungwarira kuitira kuti vasarumwe nenyoka panguva ino yekunaya kwemvura. Dr Chiripanyanga vanoti nguva ino nyoka dzinobuda mumwena madzo umo munenge mazara mvura dzichitsvaga padzinokwanisa kunzwa mushana zvakanaka.
Time yatave yenguva inoyi yekunaya nekupisa nyoka dzinenge dzakubuda mumwena kazhinji kana kukanyanya kupisa dzinobuda dzichitsvaga mvuri. Saa dzinonyanya kuruma vanhu kazhinji panguva inoyi uyezve nekunaya mvura ikazarasire mwena dzinobuda futi dzichitsvaga pari sefa padzikanogara Saka nguva inoyi tinoona kuti incidence or prevalence wowandu wevanhu vanorumwa nenyoka unowedzera panguva inoyi.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kufamba vachiita mutsindo kuitira kuti nyoka idzi dzisuduruke munzira.
Ende kana munhu akafamba achiita mutsindo achiita noisu achiita masteps anonzika kuti munhu ari kuuya achiri kure nyoka inogara yatiza. Kuzi nyoka kazhinji munhu hachisi chikafu chenyoka. Nyoka dzoda kudya madzvinyu, emaretsi nezvimwe zvidiki zvakadaro.
Chiremba ava vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vafambe vakapfeka shangu munguva dzeusiku nokuti nyoka dzinoruma kuzvitsitsinho nekutsoka.
Uye zvakare kana mufamba usiku pfekai bhutsu, nyangwe masikati pfekai bhutsu, kana mukwanisa kupfeka remajombo chaiwo, kuzi nyoka kazhinji dzinoruma kumaenguzu kuzvitsitsinho nekutsoka.
Asi Dr. Chiripanyanga vanoti nyoka zhinji dzemunyika muno hadzirume zvekuuraya, asi dzine huturu hunogona kuvhiringa hutano hwemunhu kana akanonokerwa kuwanirwa mushonga.
Ukarumwa nenyoka zhinji dzemuno muZimbabwe haufe kana kurwara zviri serious. Kune 3 types dzemasnake bites dzatotaura nezvadzo. 1 which is the commonest muno inonzi cytotoxic. Cytotoxic inongokuvadza macells payaruma ipapo. Saka kurwara kwaunoita ndikurwara kwaunoita kunongori limited, kana tunongoramba kuri panzvimbo yawarumwa iyoyo, hakuende kure stereki. Then number 2 kune dzinonzi hematotoxic. Hematotoxic ne poison inopinda muropa. Ikapinda muropa yakutendera mumuviri mese, idzodzo dzinokwanisa kukuuraya. Then number 3 kune dzinonzi neurotoxic. Poison yacho ikarumwa inopinda manerves, ndovatoti maneurons. Ikapinda manerves yopinda mubodi inokwanisa kunoparalyza muchest, hauchagona kufema zvakanaka, unokwanisa kufa nokuda kwaizvozvo.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu achinge arumwa nenyoka, hama neshamwari dzinofanirwa kuuraya nyoka yacho voenda nayo kuchipatara pamwe nemunhu wacho arumwa, kuitira vana chiremba vazive nekukurumidza mishonga yavanofanirwa kupa munhu anenge arumwa.
Tsayai kuidentify ione kuti nyoka yerudzii. Kune dzatinoti rwambira nemakobra, mablack mamba, idzodzo dziri neurotoxic and hematotoxic, dzinouraya. Ukanga munhu arumwa nerwambira kana black mamba kana cobra, tinotarisa tinokurudzira kuti iurayei nyoka yacho mouya nayo toiona kuchipatara.
Mutauriri webazi rinoona nezvemhuka nezviwanikwa rezimparks vatinashe Farao vanoti kana munhu achinge arumwa nenyoka anofanirwa kufanosunga pedyo neparumwa kuitira kuti ropa risatakure huturu uhu richihuparadzira nemuviri wese panguva iyo anenge achienda kuchipatara. Sangano reAfrican Snakebite Institute rinoti Zimbabwe ine nyoka dzakasiyana-siyana dzinosvika 70 neimwe chete. Sangano iri rinoti rovambira ndiyo nyoka ine huturu hwakaipisisa pamhando 40 enyoka dzinoraya muZimbabwe. Dzimwe nyoka dzine huturu hwakaipisisa dzinosanganisira nyamafingu, makure, mhungu, nyamubobo, mbadza nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva rekucherechedza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day, uye kuperawo kwemazuva 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu mudzimba kana kuti 16 days against gender based violence. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisi anoti 909 a.m. 4930 15460 ne 138608 kHz shortwave. Mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 a.m. 6175 ne 9785 shortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musero nawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa nyika zvakare kuti zvakabuda muongororo yavaKalema Mohlante zvekupfuurwa kwevanhu vatanhatu muHarare nemauto zvichaziviswa kuruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 kumpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisadiki le-AU. Kathesi kunzima, uMnangagwa uhlulekile.
Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi ngumahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa.
Ngomahadebe lowo beseganga kakhulukazi esepheka amasconzi athengisela abantwana amasconzi alama-drugs, abantwana bazibone sedakiwe nje besefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphandekanga bezazi.
Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 Days Against Gender-Based Violence. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2018. Linhlanganiso yethule umbiko lo eJohannesburg namuhla ohlaziya ezamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Esethula umbiko wenhlanganiso ye-Amnesty International ngendlela ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ezihambe ngayo lonyaka, umqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzana Debros Mucena, uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezamalungelo oluntu ngendlela ebikhangelelwe nguZulu kulandela kususwa kwaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni.
Yes, there is rhetoric that the government is open for business.
Yebo, siyayizwa inkulumo ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukusungula amabhizimusi, kodwa asiboni ubufakazi bokuthi iZimbabwe ivulekile kwezamalungelo oluntu.
Rhetoric to the human rights challenge of the country.
UMnumzana Mchena uthi ukubulawa kwabantu ngesikhathi kulokutshengisela ngokuphuza kwempumela yokhetho yisenzo esingcolise kakhulu uhulumende kaMnangagwa kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa ethatha intambo zombuso, inhlanganiso ye-Amnesty International yethula ezamalungelo oluntu obekudingeka zilungiswe ngesiphangiphangi, kodwa ngitsho lokukodwa okwenziwe nguhulumende. Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso ye-Civic Society and Churches Joint Forum, uNkosazana Abigail Mpambi, yena uthi akavumelani lenhlanganiso ye-Amnesty International, ikakhulu nxa kuqhathaniswa ezamalungelo khathesi langesikhathi kubusa uMgabe.
Kathesi kunje abantu bakhululekile bayazikhulumela abakufunayo. Uhluphe esilalo eZimbabwe lapha zindaba ezomnotho. But when it comes to freedoms, hayi abantu bakhululekile.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uyavumelana lokwethulwe Amnesty International.
Amnesty International iqondenta le government ekhona akulante entsha esiyibisile.
Isikhulume sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions, iPAMU, uMnumzana Cosmas Ncube, uthi vele bekuliphupho nje ukukhangelela ukuthi ezamalungelo zizaba ngcono khona kusabusa ibandla elifanayo.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisadiki le-AU. Kathesi kunzima ukuthi abantu ba-practice ama-cultural rights abo. Mnangagwa uhlulekile.
UMtshena uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe into abebezixwayisile ezibalisa ukubotshwa lokuthonisiswa kwabetheswa umlando ukuthi bephula amalungelo oluntu eminyakeni edluleyo, ukungaxotshwa amahlana kwabantu abangabayanga endaweni abahlala kuzo, lokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ngeke kuthiwe isimo sezamalungelo sesingcono eZimbabwe. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ngokusenjalo, izihlobo zabathunjwa kweZimbabwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha zithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Human Rights Day obelule sihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Tshizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi umnumzana Paul Tshizuze owathunjwa mhla ka-12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe le emibi ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise their rights, batsho kungabathabiselwa kubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Na vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwangani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa, sesi-accusana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwangikhona lusuka lube nzima, especially nxa selisithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingama-21, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-Second Republic. Sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itai ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi ku-barbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Ngiliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo nguDesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyo Oxide.
Manje lapha kucha khona emahlaka nkomo, into ekhona ngeyokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha ngoba singathi ukudutshulwa kwabantu abayisizisokwenzakala eHarare. Kodwa-ke emathebheleleni kulabantu akucathengele ukuthi khona there are more than 20,000 awu like ground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGoground, akusethwe i-commission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zelokitshini leNtumbane zitshengisele zibambene lamalunga enhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa koBulawayo. Abatshengiseleyo laba bahambe endlini kaMahadebe lomlayezo wokuthi kumele aphume aphele kulelo lokitshi phakathi kwamaviki amabili azayo. Bathi uMahadebe sebaphambanisele abantwana ngokuthengisa izidakamizwa ezifana lensango lebronco. Bathi njalo ubesepheka amaskonzi ahlanganiswe lokudakayo abe esewathengisela abantwana besikolo. Izakhamizi zithi okuzidanisa kakhulu yikuthi uMahadebe lo kabotshwa lanxa imisebenzi yakhe emibi isaziwa ngumuntu wonke okugoqela wona amapholisa. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa kumbe uMahadebe ngalolu daba. Kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo ngamahlangu wachasisa okuningi.
UMahadebe lo ubeseganga kakhulukazi ebesepheka amaskonzi athengisele abantwana amaskonzi alama-drugs abantwana bazibone sedakiwe nje. Ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphathekanga bezazi. So kwenzakaleyo sithe sesihlelileke lamhla sasuka sasesinxusa amalunga eWoza kade vele Nkulumane, Phumula, kubompophoma lakubonjiwe la uMagwegwe le mzilikazi ukuthi hayi kuyanisoncedisa omama laba izakhamizi zeNtumbane. Sasesihamba-ke siya about 300 woza womane sithe ewumatheni siqalisa sesihlanganele izakhamizi. Mizisa about 800. Akube kuhle sibili kakhulu ngoba amapolice azanile lapha ke sicasele konke ashike athe simbophi sesilaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo yethu siyamatsha and kule petition esisayinisayo. So besimatsha sibe petition. I-petition lethi uMahadebe labanye bakhe abasuswe esigabeni ngasabafuna esigabeni. Nxa bengayanga ejele abasuswe esigabeni ngoba ufakazi bukhona izakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi nguMahadebe owathengisela lezi zidakamizwa.
Kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo?
Izidakamizwa zakhe ziyahlangana ulale abathi yibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyidayipapa uyazihlanganisa nje lembanje konke nje kuyahlanganiswa kufuna kusiphambanisa abantu abethu but ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambisa siya kwezitolo khonapho abantu abadibesi khona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sobantu awathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizwa zakhona zikhona phansi bezilahliwe khona lapho khanya uMahadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabomthetho ngokomthethweni kulobuqiwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasikho emthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sekuyihayi lanxa sekungasekho hayi bakuthi esikhathi asiphiwe nguMahadebe.
Uthi wena ubesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho?
Lokho ngeke ngitsho sibili thiwe faka siphi sangikhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumahadebe ebathengisile uyathuma abantwana bayethengisa emagedini yezikolo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu, i-Women of Zimbabwe Arise, uHoza, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 Days Against Gender-Based Violence ugqitshiwe namuhla njalo abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bafolile emadolobheni agoqela eleGweru leHarare begcizelela indikimba yalomkhosi. Inhlanganiso yeKhatswe Sisterhood ifole eHarare isola ukudlengulwa kwabesifazana kwathi izakhamizi zeGweru zabuthana zinanza owesifazana uMoyo Inkosikazi Lucy Dube obikwa wabulawa ngowayethandana layo uMnumzana Tashinga Msonza kodwa wasekhululwa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele uNkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana.
Bathi omama sebephuma ukubabusa ngenxa yokukhuluma ngezinto ze-gender based violence ye-equality ngoba i-gender based violence iyala ukuthi omama bathathe. Umama angathi uyalelwa ukuya emihlanganweni. Obaba bathi emhlangano yabo mama ikhiphinga abanye obaba sekufuna omama abangaziphendulela masinyane akutho ukuthi ngekhaya singahloniphani ngiyakuhlonipha enziwethu ikhaya njengoba ngidla angicindezelwanga ngomama ngobaba abathi umisi Sikhumalo siyambona uyakhuluma kakhulu emhlangeni thina kasifuna ukuthi athathe ahambe ayephalamenti ayisibobo mama kuthi uzana kuthiwa omama bazibidezela bazisila ngiyakwazi ukuthi njengoba ngingahambanga anizange ngivalelwe ngomama ye kukhona umama abalenzi abalandelayo ukuthi nxa sekutheka angahambi.
Sesibona le imikhankaso eyenziweyo kumaviki edluleyo izaba lomthelela omuhle yini njengoba sisiza ukuthi izehlakalo zodlakela lokhu zibonakala
kwezinye indawo kuzakwenza kube lempumelelo. I-constitution yethu yeZimbabwe le esayibumbayo iyanika abantu besifazana amathuba kodwa ngenxa yokuthi abantu besilisa babevele bephezulu iqiniso elinjani kabafuni phela ukuthi omama labo babekhona.
Lo ngokwesikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana sixoxelaye ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje ngensuku ezilitshumi lasithupha zokukhuthaza ukunga hlukuluswa kwabantu okubizwa ngokuthi 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Yilo udaba esiyabe silicubungula lamuhla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBhilithane unkosikazi Theresa May uphikiswa ngamanye amalunga edalele House of Commons ukuthi asuse ilizwe leli kumanyano we-European Union. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uza kwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zebandla lama-Democrats lapho azazama ukuthi bakhulume ngemali yokwakha umduli omkhulu wokuvimba abantu bokuza emngceleni weMelika leMexico. Ilizwe leSaudi Arabia liyala ukuthi eleTurkey lithonise abantu ababili abacatshangelwa ukuthi balesandla ekubulaweni kukaJamal Khashoggi, ocatshangelwa ukuthi waqunywa njengenyamazana esigodlweni seSaudi Arabia kweleTurkey ngababethunywe iziphathamandla zelizwe lelo. Abalwisana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza bathi abaphila laleli gcikwane bakhala ngenhlawulo yesibhedlela zamaklinika okwenza bengalatshwa ngemfanelo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
USeneta Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokhu memetheka usiba khona, imfundiso ibantutshwana. And njalo mina eParliament ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhuluma ukuthi abantu laba sicelana ukuthi ngaze kuthiwa balatshwa mahara kakusikho kwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu laba belatshwe ngokupheleleyo ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe nguSenator Helen Zivira othi idale lePhalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila legcikwane lengculaza.
IParliament ibudget iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahala. Umuntu engaba le problem ukuthi bayambhadalisa esibhedlela kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahala.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sibongu Buhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane eshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengaleyo imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe ngalayo imali yakhona kube sekumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele ngoba angasweli imali sesiyahlala endlini. So bemfuna ukuthi uhulumende kube khona i-percentage ebekwe eceleni bekelwe abantu abaphila le mikhuhlane yona leyo ukuthi uvele uphila lawo sekuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day kobulawayo obebulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakobulawayo kumele liliswane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi kobulawayo siyehlise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen, siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease, kanye lama-STIs le-HIV. Bose ananzelele ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela. But eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
Uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa i-HIV iloko ikote eku-14% and posilingane nje le-general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu kobulawayo. So siyananzelela ukuthi ncama new infections esiwa maningi, kutshengisela ukuthi asitshintshi i-behavior zethu. njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane kacha. Because they are saying for 2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS related deaths by 90%. So nxa kobulawayo sisiba lama new infections, tshengisela ukuthi igoal lena le ending AIDS by 2030 ingasehlula.
Abantu abaphila legciwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kungelambadalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esinenyi bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu eyabandla lezanu PF ozaqhutshelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South okwensuku ezimbalwa kusukela ngolwesine kusiyafika ngomgqibelo asekuzinga eliphezulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ibandla lezanu PF lithi sokulungiswa ngemfanelo eMzingwane High School lapho kuzakuzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayile Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bengakathi gwaqa eMzingwane High School. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli uMnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelane lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it's going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe. Sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqhakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa.
An opportunity to concentrate on key issues rather than focusing on politics.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethwe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa umunye wabatsha uMnumzana Abe Usiziba uthi bandlaleli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhayelelela. Into esiyaziyo ukuthi vele ikuhamba besiyatshela uMnangagwa ephenduke ebengokhokheli iZANU-PF. Akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusekelwe isakhamizi seHarare uMnumzana Jenisani Ntungagwa.
IZANU isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election. Lakho njalo ukuthi ingani iyaziphatha, iyazilungisisa, ngoba kumele sinanzelele ukuthi i-Congress le ihanjiswe ngaphi. Ijwayele ukuhamba kwendaweni ezitshiyeneyo lapha nalapha. Ngathi mina ukubona kwami akulo kunye kathesi, ngoba laphana kuyadliwa, sizwa ukuthi kule nkomo eziningi, le nyathi eziningi. Yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kulo kuxabana phakathi kukamnankago lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga loba nje ibandla leZANU PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Wezemidlalo namhla intathela izindaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakale kwezemidlalo etshiyeneyo ngempela viki.
Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kanobhutshuzwayo kusasa ngolwesibili lizadlala leZambia emdlalweni wesigaba sesemifinali kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships oqhutshelwa elizweni laseZambia. Lokhu kuza ngemva kokuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup C ngemva kokunqoba emidlalweni yalo emibili lanqotshwa kanye. Iqembu leli liqeqetshwa nguBekuthemba Ndlovu linqobele eBotswana nge-2-1 labhaxabula eleLesotho nge-4 kanya kwathi emdlalweni walo wokugcina wezibaya latshawa nge-4-1 ngele-Angola. Komunye umdlalo we-semifinal iqembu leSouth Africa lizadlala lele-Angola kusithi amaqembu azanqoba yiwo azadibana ku-final sekudingwa intshantshu yalo nyaka ikanti lawo azadliwa azahlangana sekudingwa ukuba yiliphi iqembu eliphutshe elisendaweni yesithathu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Iqembu le-UZ Wolves elabesilisa lithole imendulo yombala wesiliva ngemva kokuphutsha lisendaweni yesibili kumncintiswano we-Confederation of African Volleyball Zone 6 Senior Club Championships oqhutshelwe elizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo. Iqembu le-UZ Wolves linqotshwe nge-3-1 ngele-Police 6 elaseBotswana ku-final. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-UZ Wolves uMemory Dube uthi yebo kambi badaniswe yikuba abasenelisanga ukuphakamisa inkezo kodwa ukufika kwabo kufinali isibonelo sokuba umdlalo wevolleyball weleZimbabwe sukuzinga eliphezulu.
Overall singathi ivolleyball yaseZimbabwe ikhanya isikhuphukile sibili ngoba singakhangela ukuthi amaqembu almost wonke akade ebuye uzomela iZimbabwe i-support unit inapa iHarare City le University of Zimbabwe amathathu enelisile ukuthi afike kuma quarter final.
Nyakenye iqembu le-support unit yilo eliphakamise inkezo ukucele labesilisa ukuthi eHarare City yilo ebelinqobe ukucele labesifazane kodwa lonyaka aphanye yaphelelwa ngumphako. Iqembu le-UZ Wolves liya kuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika okhangelelwe ukuba uzaqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngomnyaka ozayo. Sigcine ngokukhangela umdlalo we-hockey. Akwahambelanga kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-hockey kumncintiswano we-Africa Hockey Series obuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedlulileyo. Iqembu labesifazane liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo eliyidlalileyo. Iqembu leli litshaywe nge-3-2 ngeleZambia lanqotshwa nge-1 kanya ngeleNamibia okuyimpumela elitshiye elingela ngitsho lowodwa umklomelo kodwa ukapteni walo uMary Campbell uthi kusasa yalo inhle kakhulu.
One of the big positives is that it's a very young side. Lots of them, it was their...
Iningi labadlali beqembu leli ngabasakhulayo abakade beqala ukudlalela iqembu lesizwe okuyinto enhle ngoba senelisa ukuba sisebenze labo sibabumbe babe liqembu elingancintisana lamanye emhlabeni jikelele.
Iqembu leNamibia liqede eliphezu kwengalane ukucelela besifazane ile miklomelo yesithupha kuthi eleZambia belisendaweni yesibili ile miklomelo emithathu. Kucelela besilisa iqembu leZimbabwe liphutshe lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo le miklomelo emibili ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 2-2 leZambia laba ngujikilobhanqa 3-3 leNamibia laselinqotshwa nge-4-1 ngele-Egypt. Iqembu le-Egypt yilo liphutshe lisendaweni yakuqala lile miklomelo yithoba munemunye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu. Izakhamizi zentumbane zimanyene le nhlanganiso ye-Woza zitshengisela lamuhla zisola wesifazane awaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa. Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.